tisuse urumende yeZimbabwe tinoti hakuna chizvarwa cheZimbabwe chinokodzera kuiswa pamasanction neipi nyika zvayo zvisina kuenda nekuUnited Nations. Zvavanyora muchinyorwa chavo tazviona, asi tinoti isusu sehurumende tiri kuita zvese zvatinoikwanisa kuti tiite kuti zviitiko zvakaitika musi wa1 August nezvakaitika muna January zvipfuure maererano nezano rakapiwa necommission yakaitwa navamunangagwa yeMohlande Commission. Mohlande Commission payakaiswa navamunangagwa hatina kunge taudzwa nanhingi kana nanhingi kuti tidaro, asi vamunangagwa neuchenjeri hwavo neutungamiriri hwavo ndo vakasarudza kuti ndo zvandaakuita izvi. Zvinoreva izvo kuti marecommendations akaitwa naiwayo vakamagamuchira.
Asika vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vamangwana vari kuti vakatoona sekuti vasanyatwe avo vaipomerwawo mhosva nevamwe yekutungamira mauto musi uyu vakatokudziridzwa vachiitwa miriri weZimbabwe kuTanzania, nekudaro zviri kuratidza kuti hapana matano akatorwa takatarisana nayo.
Vasanyatswe havachatungamiriri mauto, ndochinhu chakakosha ichocho. Asi kana tatati vatonosanyatswe nyaya iripo chaiyo nekuti vasanyatswe ngavasafidza mhuri yavo, ngavafe nezvara, vasanyatswe ngavafane rimwe basa iyo zvimwe zvinhanhi zvakasiyana nezvinhanhu zvatiri. Zvinhanhu zvatiri zvanarizvo zvokuti vanhu vanga vari apa vanogona kubvapo kuti vasaa kuti zviitiko izvi zvichaitika kechipiri. Ndochokutanga. Chechipiri ndechekuti icho vasanyatswa havana kuwandirwa mhosva, vasanyatswa vanopomerwa mhosva kubva kuAmerica, kungava kuBritain kana kungava kupi zvako muEurope kana muAfrica. Kupomerwa handi kubatwa nemhosva, unofanira kutanga wachuchiswa wobatwa nemhosva. Saka havana konvicti yemasanyatswa.